This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu, Gumiguru 17, 2014.
Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri ndichita zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Amai Grace Mugabe vanopedza misangano yekusangana nevanhu kumarondera vachiburitsa ukasha hwavo pachena kuti havasi kuwirirana zvachose naamai Mujuru.
MDC National Council yosangana mangwana kuti ize urongwa hwai hweCongress.
Mupepeti wenhau itaidza mara anosungwa mushure mekusvitsa mutungamiri wenyika tsamba yenyunyuto.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe nhasi vapeta misangano yavanga vachiita mumatunhu ose vachisangana nevanhu. Musangano wekupedzisira uyu waitirwa muRudhaka Stadium kumarondera mudunhu reMashonaland East, uko kwanzi kwauya vanhu vashoma zvakanyanya. Panonziwo pamboitawo mhirizhonga pakati pevechidiki veZANU-PF panyaya yemaslogan anga achiitwa. Vechidiki vari kufamba naamai Mugabe vanonzi vanga vachiita slogan yekuti pasi negama talks, uye zvinonzi kushora chikwata chinonzi chiri kutsigira mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru. Asi vechidiki veMashonaland East vanonzi vari kutsigira amai Mujuru vanga vachiti pasi nezvifukuto zvinonzi nevamwe kwanga kuri kunyombawo vari kutsigira chikwata chinonzi chiri kutungamirwa negurukota rezvemitemo vaEmerson Munangagwa, icho chinonzi chiri kutsigirwa naamai Mugabe. Mapurisa anonzi atozopindira pakurwisana uku uye achidzivisa vatori venhau kuti vasatore mifananidzo yezvanga zvichiitika.
Amai Mugabe vaenderawo mberi nerwiyo rwavo rwekushora amai Mujuru, asi vasingavadome nezita vachiti ndivo vari kukonzera kunetsana mubato. Amai Mugabe vati pane vanhu vasiri kuda kuti vaMugabe vapinde musarudzo dzemuna 2018 nekuti vanonokerwa nekutonga. Vayambira vanhu ava kuti zuva rekugedageda kwemeno rave pedyo. Vativo bato reMDC rakaumbwa kumba kwemumwe ari kutungamira chikwata chiri kuda kutora masimba kubva kuna vaMugabe chichiri muZANU-PF. Vadzokorawo zvakare mashoko avakataura kubhindura nezuro ekuti nyaya yekurwira zvigaro nekuisa vanhu muzvikwata zvikwata yakatanga kuMashonaland Central Province kunova kumusha kwaamai Mujuru.
Amai Mugabe vanonzi vakatya madzawo vanhu apo vati muna 2008 vaida kurova sachigaro wedunhu reMashonaland East vaRay Kaukonde nenyaya yekutsigira chimwe chikwata mubato. Vanonzi vati vakaukonde vasimuke vareurure, asi vakaukonde vanonzi varamba vakagara vachingoseka zvavo. Vativo vakaukonde vavanyepera kuti muMashonaland East hamuna nyaya dzekunetsana. Amai Mugabe vashorawo vatungamiri vechidiki kumanikaland, Masvingo neMashonaland East nekusauya kumisangano yavo.
Semaitiro avo kwese kwavari kuenda, amai Mugabe vapawo vanhu chibage chavauya nacho mushure mekunyunyuta kuti Mashonaland East yanga ine vanhu vashoma vauya kuzonzwa vachitaura. Mukuzeya nyaya yekunetsana kuri muZANU-PF, Tabata vaimbova murwiri wehondo yerusununguko uye vari muhigh command yeZANU-PF vaBernard Manyadza kuti tinzwewo maonero avo.
Iyi nyaya yestruggle for power nekukondirora pati nenyaya yekuti vari kuona kuti mukuru yezvinezvi aawiki kereki. Saka izvinezvi kune mastakeholders vakuda kuti vabvutire vamwe seki yacho iyoyo. Due process yekuenda kucongress ngaingofamba zvakanaka. Vanhu ngavakambeni, ngavaoganizane vaende kucongress zvakanaka nazvo. Kana maimuziva tinokundwa kucongress, vanokundwa kucongress. Sati tingati ndechekuti paite kudhinisa kuya kwakupa kuita power vacuum yekuti inozokonzeresa civil strife. Uye zvinoo redi hakuna munhu ari shuwa yekuti ndoyunivhesita here. zvekuti hazizo zvauta kuti Congress inenge yakamira sei. Saka vanhu vanoda kuti vashuwazi kuti stability iriko, kwete zvekuti muri mupati imwe chete mofamba muchingori mahana kupublic.
Asi ipowo panopera Congress yacho vamanyadza, muri kuona pachiuya kubatana here mubato iri?
Kubatana hakupo unless rimwe gupu ikange yakundwa zviri outright, nekuti irival Congress iyi kuti anenge ahwina take the all ndo approach inenge iri kuitwapo, pasina zviyaziya zvekuita macompromise netolerance. Afari kutora complete ouster, vamwe vachikonga kuti tikange tatohwina tatora state years. So batana batana chaiko chaiko akuta Congress handione zvichiita izvi, zvinotokondinya kana kutoita western.
Asi zvanga zviri zvinhu zvakakodzera here kuti Mai Mugabe vange vachipinda munyaya dzezvematongerwo enyika panguva ino?
Vakajambiswa nedanda mai ava. Mai ava vakaita ingati inini kuseenzeswa kuitwa chioko chimbato chekuti rimwe sadhi yaona kuti hatikwanisi kukupidza Mai Mudhurao. Munhu atinokwanisa kuita kutimukozeni kuti akupidze Mai Mudhuro ndimai Mugabe, vaitora kuti popularity yava Mugabe inoitwa brush on kumudzimai wacho. Iyo vadaro vakanga vakunda Mai Mudhuro wava remover, amai ava vachazobviswa zvavo ivhenjuali nekuti havana kuevekiwa mai havana kumbova nekumastructures yepatika, kungojambiswa nedanda kudhara vatova pamusoro vakuda kutojambira kupita mupolity bill.
VaBernard Manyadza vaimbova murwiriri wehondo yerusununguko vachizikanwa nezita rekuti Pakachi Powera, vanga variwo muhigh command yezanup f munguva yehondo. Vanga vachitaura vari parunare muHarare.
Tichiri muzanup f, mutauriri webato iri varugare Gumbo vanoti bato ravo riri kutsvaga rubatsiro rwemari pamwe nechikafu zvinosvika mamiriyoni masere emadhora zvekushandisa pacongress ichaitwa muna zvita gore rino. VaGumbo vanoti bato rakatoumba komiti ichange ichiunganidza mari nezvinodiwa, uye dunhu roga roga kana kuti provhinzi yoga yoga rinofanira kunge ichiunganidza mari inoita 150,000 ezviuru zvemadhora. Komiti iyi iri kutungamirwa nemutevedzeri wemutungamiri webato ndinodzokorora. Komiti iyi ine nhengo ina dzinosanganisira vaObert Mpofu, vadzikamai Mavhaire nevamwe, uye mutevedzeri wemutungamiri webato amai Joyce Mujuru ndo vari kutarisirwa kunge vari munyarikani pamutambo mukuru wekupema mari kana kuti dinner dance uchaitwa muHarare. Musangano mukuru uyu uri kutarisirwa kutanga musi wa9 kusvika musi wa14 zvita, uye vanhu vanosvika zviuru 12 vari kutarisirwa kupinda musangano uyu. ZANU PF yakaita misangano yevechidiki nevemadzimai mwedzi mishoma yapfuura, asi misangano iyi inonzi haina kufambiswa zvakanaka sezvo pakanga pasina mari yekushandisa yakakwana. Ngatinzwei hurukuro yataita navaGumbo pamusoro penyaya iyi.
It doesn't necessarily mean kuti tinoda 8 million cash. It will come in either cash or kind. Mombe ziya dzinopiwa chinyi, mbudzi, huku, whatever it is. Zviripo zvachona kandemire ndezvokuti takaita budget as a committee re 8 million. Tikati 1 million toda kuti tiireze nedinner dance, but inenge tina guest of honor wedu Dr. Mujuru ari guest of honor. Saka tikaita million iyoyo, maprovinsi iprovinsi inonzi inofanira kubhadhara $150,000. Then tichada mari ichauya in either cash or kind. Inenge ichipiwa navanhu vakasiyana-siyana. Tichange tichiti vanhu vane ng'ombe, vane mbudzi, vane huku, vane zvavanokwanisa kudoneta zvinenge zvichidonetewa. And nyangoti the present moment ndofunga zvimwe zvataita ndezvekuti tine matons akati wande eufu vakasara pamaconferences atakaita. Saka the 8 million yatiri kutaura ibudget yatakaita inokavha zvinhu zvese zvandataura izvezvi.
VaGumbo vamwe vanogona kufunga kuti dzimwe nguva yapera kuti zvinhu zvakadai zvinge zvichiunganidzwa, tichiona kuti mava nedheti recongress kubva musi wa9 kusvika musi wa14. Mungajekesa ipapo?
Haiwa, hatina kunonoka. That's why tichiti 31st of October tinenge tichiita dinner dance, patinofungira kuti ngwana 1 million. Then maprovinsi ari kutaurawo kuti vanofanira kuti vabvise mari and vari kubvisa mari, uye zvandataura ndikati upfu hwatovako. Ndofunga tine about, if I'm not mistaken, it's either 10 tons or 20 tons tiripo already.
Munotarisira nhengo ngani kuti dzinge dzichiuya kumusangano uyu?
Ndofunga kuchange kuti 12,000. Ma delegates ndofunga ari kunenge ari kuma 8,000. but tichaimbaita vanhu vakawanda vamwe muzimbabwe vamwe vokunze mabusiness people saka tenzotita 12,000
avanga vari mutauriro wezano PF varugare gumbo vari parunhare muHarare neStudio 7 Direct from Washington,
the voice of America, VOA. Mupepeti webepanau, read the news leader, vaitai zamara, vasungwa nasi, mushire mekushitza gwaro renyunyuto, kumtungabiri wenyika, va Robert Mugabe, pamusoro pekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika. Thomas Chiripasi, anotipanya inotevera.
The National Executive, yandinga funga kuti ndiyo yekupedzisira. Sati taenda kukongresi yedu ilikuitika msua 31. Saka tirikuita zvakati one day. Chekutanga, tirikutarisira maitirwo akaitwa makongresi ekuma provinces kwese. Kana paine zvinyunyuto zvanga zviripo zvakaunzwa nevanhu. Tirikuongorora zvinyunyuto izvozvo kuona kuti zvakamira sei. Zvine mutoro here, ndezvechokwadiwo here, kana kuti zvinhu zvacho manyepo. Kana taona zviri zvechokwadi, tinotarisa zvakare kuti zvakakonzera here kuti kuvhota kukanganisike. Kana taona zvakakonzera kuti kuvhota kukanganisike, toona kuti toita sei. Asi kana taona kuti hongu pane zvinyunyuto zviripo, asi hazvina kuaffecta voting pattern, tinenge tisina zvatinoita hedu ipapo. Chechipiri tirikuda kutarisa kuti urongwa hwedu hwecongress hwakamira sei, nekuti tapiwa report yabva kuorganizing department inopangidza kuti kucongress kuchaya vanhu vanosvika kutosvika 9,900 kuti mashoma-shoma, kusara vashoma-shoma kuti vasvike 10,000. Tirikuda kutarisa kuti vanodyei, vanofamba sei kubva kumaprovinsi. Tirikuda kuti vanhu vachibva kumaprovinsi vanouya vakasununguka, kwete kuti vanhu vari kuvhoterwa voendesa dzimota dzavo kwete kwete. Kuchava nemota kana kuti mabhazi achaunzwa nepati. Vanhu vokwira mumabhazi imomo. Nokuti tikati vatakurwe nemacandidates, vanhu vanenge vakuzoti ukasandivhotera unosara ikoko kuHarare. Saka tinoda kuti izvozvo zvisavapo, zvisaitika izvozvo.
Ko, vanga vachigunun'una vaya vamwe vakazoguma voenda kumatare, mavakokwawo here kumusangano?
Ava vanga vasingapinde zvavo mumusangano iwoyo, nekuti uyu musangano weNational Executive. Asi vamatsoshalo vakaunza chinyunyuto chavo kuna National Chairman, vakaisa apiru yavo kupati. Apiru iyoyo tichaigarira pasi mangwana, toona kuti ine musoro here kana kuti haina. Asi tichagara pasi tichiongorora kuti zvii zvavari kureiza, saka tichaongorora zvese kunyunyuta kwese kuri kumaprovinces, tichadhila nako mangwana.
Tine urombo vateereri, iyo yanga iri nyaya iri kubva kuna vaDouglas Monzora, vanova mutauriri weMDCT, nezvemusangano uriko mangwana weNational Council uchazeya zvekongresi yebato iri, iyo iri kuitwa musi wa30 Gumiguru. Bato iri riri kutarisawo nezvekudomwa kwevanhu vachakwikwidza mukongresi iyi. Sarudzo dzekudoma vanhu ava dzakapetwa mumanika lentrondo rapera. Vapinda vasina anokwikwidza mutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai, muteedzeri wavo muzvare Thokozani Kupe uye sachigaro webato vaLove Momoyo.
Tochikupai nyaya yemupepeti webepanhau reThe News Leader vaItai Dzamara. Ava vasungwa nhasi mushure mekusvitsa gwaro renyunyuto kumutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pamusoro pekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika. Nyaya iyi tinoipiwa naThomas Chiripasi.
VaDzamara pamwe chete nemumwe wavo vavaenda naye kunosvitsa gwaro renyunyuto kuhofisi yemutungamiriri wenyika vatichaona danho. Vasungwa mushure mekusvitsa gwaro iri kuhofisi yavaMugabe nhasi. VaDzamara nemumwe wavo vanonzi vashevedzwa kuhofisi yavaMugabe vatombobuda vaenda kumapurisa kwavanozivisa mapurisa kuti vachazenge vachiratidzira kubva nemuvhuro paAfrica Unity Square muHarare kuDzamara vaMugabe vasiya chigaro. Kuratidzira kwanga kuda kuitwa navaDzamara nevamwe vavo kubva svondo rinouya kuri kudavidzwa kuti Occupy Africa Unity Square, uye kuri kushambadzirwa papeji repadande mutande paFacebook nepamafoni paWhatsApp, pataenda pamhepo magweta anorwira kodzero dzevanhu esangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights anga ari pakamba yeHarare Central ari mubishi kutsvaga vaDzamara navadanho, asi mapurisa anonzi anga achiramba kuti akavachengeta pakamba iyi. Mutauriri wemapurisa amai Charity Charamba vati vachiri kumboferefeta nyaya yekusungwa kunonzi kwaitwa vaDzamara navadanho. Gwaro renyunyuto iri, iro rimao kwe Studio 7, rino tivamu Gabe, vata za kutonga nyika zvakanaka, sezo upumi wenyika uchiramba uchienda kumawere. Nokudaro, gwaro rakanyorwa navadzamara iri, rikukurudzira vamugabe kuti vabve pachigaro, paumbwe hurumende itsva. Gwaro iri, razivisawo vamugabe kuti kuratidzira uku, kuchatanga nemuvhuro, uye kucharamba kuchienderera mberi kusvika vamugabe vasiya chigaro chavo, uye vapindura zviri mugwaro iri. Gwaro iri, rakurudzirawo mutungamiriri wenyika, kuti asashandise vari muchiuto kurova vanhu vachazenge vachiratidzira. Vadzamara vanyorawo papeji ravo kuti vave kumbosiya zvenhau kusvikira vabudirira muurongwa hwavo hwekuratidzira kusvika vamugabe vabva pachigaro. Kuratidzira kwakadai kuri kurongwa navadzamara kwakashandiswa kuEgypt nekuTunisia zvakaita kuti vatungamiri venyika idzi vasiye basa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vateereri, musakanganwa kuti munokwanisa kutibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Chikwata cheChiislam cheBoko Haram chawirirana nehurumende yemuNigeria kuti pave nekusarwisana. Mukuru wemauto emuNigeria vaAlex Bade vatumira mashoko kuvakuru vakuru vemauto vose kuti varemekedze chibvumirano chaitwa pakati pehurumende neBoko Haram. Mashoko aya aburitswa mushure mekunge vaDandlani Amadu, avo vanozviti ndivo munyori mukuru weBoko Haram, vaudza VOA kuti paitwa chibvumirano. Naurano dzanga dzichiitwa dzanga dzakananganawo nekuti vasikana vanodarika mazana maviri vakapambwa neBoko Haram mwedzi mitanhatu yapfuura vadzoserwe kuvabereki vavo, asi hapana mashoko ataburitswa pamusoro pevasikana ava.
Bato riri kutonga muMozambique reFrelimo riri kutungamira mukuverengwa kwemavhoti esarudzo dzakaitwa nechitatu. Asi bato rinopikisa reRenamo rinoti harisi kutambira sarudzo idzi nekuti dzakabiridzirwa. Kubva pane zvaverengwa kusvika pari zvino, Frelimo iri kutungamira nezvikamu makumi masere nezvishanu kubva muzana, ukuwo Renamo iine zvikamu makumi matatu kubva muzana. Musarudzo yemutungamiri wenyika vaFilipi Nyusi veFrelimo ndovari pamberi pemutungamiri weRenamo vaAfonso Dlakama.
Mumhanya nemukurumbira Oscar Pistorius achaziva paamire nechipiri svondo rinouya. Apo mutongi wedare achapa mutongo wake pamhosva yakawanikwa Pistorius ainayo yekupfuura musikana wake akafa gore rapera, musikana uyu ainzi River Steenkamp. Mutongi amisa nyaya iyi nhasi mushure mekunge magweta nevachuchisi vapedza kupa mashoko avo ekupedzisira. Vachuchisi vari kuti Pistorius anofanira kugara mujeri kwemakore asiri pasi pegumi kuitira kuti veruzhinji vafare nemutongo uyu. Magweta aPistorius nekune rimwe diwa anotiwo mumhanyi uyu haatombofaniri kukandwa mujeri. Magweta aPistorius anotiwo mumhanyi uyu ngaapiwe mutongo unoti apike achibva kumba kwake kana kuti community service.
Masangano anobatsira varimi munyika pasi pechirongwa cheUnited States International Aid for Development anoti varimi vari kubatsirikana zvikuru mukuvandudza marimiro avo, izvo zvavakupa kuti vawane pundutso kubva mukurima. Mumashoko ekucherechedza zuva rekuwanira pasi rose chikafu chakakwana, nhengo dzeWorld Vision pamwe nemasangano ari kufambisa chirongwa cheUSAID chemamiriyoni makumi mapfumbamwe nemasere emadhora dzinoti varimi vari kubatsirikana zvikuru nechirongwa ichi. Chirongwa ichi chinobatsira mhuri dzinodarika mazana matatu ezviuru kuti dzinge dzichiwana chikafu chakakwana panosvika gore ra2018. Vanoona nezvezvirongwa zveWorld Vision muzvare Shamiso Matambanadzo vaudza Gibbs Dube weStudio 7 kuti apo pasi rose riri kucherechedza zuva rekuwanira vanhu chikafu chakakwana, remangwana muZimbabwe munyaya dzekurima riri kuratidza kuti rakajeka.
Tiri kubetserana nevabereki muzvirongwa zvedu zvatiri kuita. kuti vasimudzire ende vakwanise kuwana zviwanikwa zvavanoshandisa imomo kurima kwavo ende vakwanise kuwana mari ichidzoka kwavari vachikwanisa kuchengeta mhuri dzavo nekuwana chikafu vana vavo vachikwanisa kukura zvakanaka nekubetserekana nezvatiri kuvapa chikafu maassets netraining yatiri kuvapa
mafarmers muri kuvabatsira sei
chekutanga tinovapa ruzivo nemaererano nezvinhu zvakasiyana sekuti pastrategic objective yedu 1 tinotarisa maererano nekudya kwevana utano hwevana and the strategic objective yedu 2 totarisa nezvirimwa nezvamunowana pazvirimwa zvenyu in terms of mari dzacho dzinobuda ipapo and then chechitatu tinotarisa pakudzivirira kudzivirira mashocks kune nharaunda yavanenge vachigara sandizvo zvinhu kuri zvatinobetserana nazvo kuti vakwanise kugara nekurarama muraramo iri nani
asi iye zvino maona kuti varimi ava vatochinja here maitiro avo
chokwadi tine varimi vakawanda vari kuya kwatiri madzimai akawanda ari kuya kwatiri achifara nezvatiri kuvadzidzisa nekukura kuita vana vavo nechikafu chavari kupiwa supplementary feeding vari kufara chaizvo nekudzidzwa kwavari kuita even nyaya dzehutsanana nekushandisa kwemvura neutsanana pavana vavo kuita kudzivirira zvimwe zvirwere zvakaita sedhariya vari kufara nezvidzidzo izvozvo vari kufara nekuti tiri kuvabatanidza nevarimi nevanotengesa zvirimwa zvacho ende vari kufara nekuti tiri kuvabetsera nekugadzira zvakasiyana siyana zvakaita semadhamu semabhiriji mumaarea manharaunda dzavo zvavanga vasingambokwanisi kushanda nazvo mairrigation scheme atiri kuvabetseranawo kugadzira
vanga vari vanoona nezvezvirongwa zveworld vision muzvari Shamiso Matambanadzo vachitaura naGibbs Dube westudio 7 vari parunare muHarare.
Makateerera kustudio 7 anemi muchirongwa ndinwenyu Blessing Zulu nemuhwangu Jonga Kandemiri.
Munyori mukuru werimwe sangano revarairidzi Progressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ Raymond Majongwe varamba mashoko ekuti sangano ravo rakatsemuka nepakati nekuda kwekudyidzana kwavanonzi vari kuita nezano PF. Nezuro imwe nengwe PTUZ vaWilson Makanyaire yakabuda ichiti vakanga vaumba rimwe sangano revarairidzi Progressive Professional Teachers Union of Zimbabwe sezvo vamajongwe vakanga vasingashandiki navo. Asi vamajongwe vanoti vamakanyaire mwana wePTUZ akaendeswa kuchikoro nesangano iri saka zvinotovashamisa kuti ndiyo nzira yavafunga kutenda nayo sangano kuburikidza nekuburitsa mashoko akadai. Tabata vamajongwe ava vanoti vari kuronga nemagweta avo kuti vatorere vamakanyaire matano.
Maonero evanhu vanoda kutsvaga hushingi nerumbidzo vachida kuzvipinza mumutambo vavanoziva kuti ivo havakwane. Chiripo ndechekuti zvinorwadza kuti mukomana uyu mwana watakabhadharira school fees. Ini as a person, kwete union, mari yangu achitadza kubhadhara school fees kwamutare uku. Kumutare Teachers College ndikabhadhara nemari yangu kana kuriko kundibhadhara kwaari kuita aiwa mwari achadhila naye. Chepiri ndechekuti kana zvichinzi sangano rePTUZ ratsemuka nepakati ngavaburitse audze nyika ino yeZimbabwe kuti vatsemuka pakati vacho vaenda navo kusaidi kwake ndingana nangana nangana nekuti isusu sekuPTUZ tinongoti haiwa kutaura kwevanhu vari kuda kutsvaga ushe hwavasingawani vakuwasha ava vari kuda kutora mazita asi avo. Chechitatu ndechekuti iye zvino vanhu vasinganzwisisi kuti nyika iri kuenda kupi ndo vanoti majongwe adyidzana nezanu PF. Kudyidzana nezanu PF pakuti kudii? Handina kumbopinda mukabhineti iri, handina kumboenda kwamugabe kunomwatii namugabeni, handina kumbopuhwa imba namugabeni, handina kumbobvira ndapuhwa kana munda kana ka 1 square meter nezanu PF. Mabeneficiaries esystem yezanu PF ndovakuda kusvibisa vamwe tese. Isu tinoti tirima eagles hatidzingirirani nenhunzi.
Asi ivo vamakanyaire vanga vari nhengo here yesangano rePTUZ muutungamiri umu?
Makanyaire haana chaakatungamira, haana kwaakatungamira. Makanyaire akanga ari kumutare Teachers College. Kwandiri kuti taimu badarira fizi isu.
Ko pamamiriro akaita sangano renyu PTUZ pane kugeda-geda here kuri kuitika zvokuti ringanzi ringatsemuka?
Hapana split, hapana matauriro ezvaitika izvozvo. Maprovincial chairperson edu aripo kubva kukongresi kwatakabvawo. Ini ndodavira kuti regai ndisataura. Tsvagai membership yedu muibvunze.
Avanga vari munyori mukuru PTUZ vaRaymond Majongwe vari parunhare muHarare neStudio 7.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa zvanga zvichiitika kumisangano yanga ichiitwa nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext message panamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Kana muri kunze kwenyika munogona kufona panamba dzinoti 1-202-617-2077 kuti mutaure paLive Talk.
Yashika nguwe ya tunoverenga tsamba mbosha dzenyu pamwene ma text message amuno tumira. Tsamba yekutanga inoti makadi vashamarare ve Studio 7 basa munogona vakomana dai musipo tingadai tisiri kunzwa zviri kuitika. Ndoda kumhoresawo shamwari dzangu give mujeza do it Watson ndoti pagwasha repajiri murisei kwapo nepamachorongondo wenyu manyandure.
Kutanga ndinoku chingamidza imkoma jonga na blessing pamberi nebasa. Ndikwa zirewo shamwari dzangu dzepabocha kwa marangi kusanganisira vose vandakadzidza navo pa Chikwariro High School gorra 2011. Ndini wenyu Tulani K ndiri mu Cape Town, South Africa.
Mumwe muteerera anoti makadii varume jonga na Chris mai Mugabe vatiri kunzwa zvavari kutaura. Tinoona kunge zvisiri kuwirirana nesu asi vamwe vanoti zvavari kuita hazvisi kuumba nyika. Ndofunga mumwe ari kutaura nematauriro ari kuita misangano yanga ichiitwa namai Mugabe.
Toendawo kune mumwe ari kuti muri sei team yeStudio 7. Tinokutembai zvachose. Ndinokumbirawo kuti mundikwazisirewo Whisky Buset baba namai vangu Kundai Takunda Soni namachingaifa Koni Chagunda Runyararo nanamatai vese vandinoziva. Ndini tinotenda Buseti kunyanga North. Ndingafara mukaverenga tsamba yangu.
Mumwe anoti makadi henyu vashamarari tinoti basa munogona. Ndoda kukwazisa shamwari yangu inoitwa Effort Jamu ari kwamutare. Ndokwazisawo sekuru vangu vachipeni kumudzi. Ndini Soba kuSouth Africa. Mukaverenga yangu tsamba ndingafara.
Mumwe anotiwo ndingafara mukaverenga tsamba yangu makadi vashamarari veStudio 7 zita ndinonzi Tawanda kumarondera. Tatambura nekushaya mabasa paka wina Zanu PF vakabva vatanga kudzinga vashandi vese vekukanzuru mabasa vachiti vakapinzwa neMDC. Saka takabva tatodzingwa basa. Ndimoreserewo shamwari dzangu dzinoti Robert Zunza kumudzi kubhuku rekwamandudza nababa Mugere chakabva pasi namurambo nevamwe vandinoziva.
Mumwe muteerera anoti kwazivai vana mukoma ndini Willis Bangira kuchisumbanje. Ndinoti pamberi nebasa pamunotiitira isu sevateereri ramunotiitira isu sevateereri veStudio 7 ndinokumbira mundikwazisirewo mhuri yose yekwabangira pamwe navose vandinoziva. Ndinofara kana mukaverenga yangu tsamba.
Aiwa nguva ndo yaita shanje. Tinokutendai vateereri vedu vese vatumira tsamba. Rambai muchitumira kuStudio 7 at voanews.com pamatext kana paWhatsapp panhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare.
Amai Mugabe vanopedza misangano yavo yekusangana nevanhu kumarondera nhasi.
MDC National Executive yosangana mangwana kuti izive urongwa hwayo hweCongress.
Mupepeti wenhau Itai Dzamara anosungwa mushure mekusvitsa mutungamiri wenyika gwaro renyunyuto.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri nichiti murare zvakanaka vateereri.
Neni wenyu Blessing Zulu tokusiyai mina Sandra Nyera na Chris Kandem.